kuzvika mudzimu aivepiko mudzimu mukuru vana tichitambura nemwi baba maivepiko enge maive Jehovha vanhu vese makati takanura baba mwari maivepiko enge maive Jehovha vanhu vese makapedza hondo